I went yesterday, no, as my uncle, I went to register to zap the city office. I went to register to vote, to vote at Mema Primary School. I received the shock of my day. And as I want to put this result, Mema Primary School is appear by my schedule, I can't stop the zap office. Iyo, Mema Primary School, I want to put this for my computers, zap. Zaisina kuketswa pama computers ezvete zvinoreva izvokuti munhu wese kubva pavhurwa maregistration center epama district anoda kuvhotera pachikoro panhema primary school haakwanisi kuregistra chero ari kubhurowayo chero ari kupi kana kupi muno muzimbabwe kuti andoregistra kuvhotera pachikoro panhema nokuti mukombyuta haina kufidhiwa saka iam very worried.
Ko ivo vezeki vari kuti kudii?
Ndakavabvunza ndikabvunza mukuru wacho unoti kuti muchengetwa ari kuHarare akati this problem cannot be solved overnight but my worry is that mavhoti acharasika mangani because tinozviziva kuti ichazodzika kuenda kumahot sende azvimamwe but hatina assurance yekuti panhema primary school blitz iyoyo kuzouya and munhu anoda kurejista ari kwaari he will have been affected already umwe wanga asingakwanisi kuzouya kumablitz. Saka I'm very worried.
Tichiona kuti idambudziko rinobata wemapato ose hazvina basa kuti uri weZANU-PF uri weMDC uri wechi wesanga achivhotera ipapo panhema primary school vemamwe mapato vari kutiionazvo
zvaku kumbofunza vemamwe mapato because harisi basa redu iroro isu tinee tichifungidzira kuti chinhu chese chiri political tikaona kuti chiri kuitwa tendered around icho chiri so simple icho neelementary understanding inodiwa apa ipolitics kazi tinobva tangofungira kuti vanenge vaona ground kuti vakasoharisi kana chinoitwa chiri so simple choita sechiri difficult zeki haingamboshaya minzi dzokuita double check kuti iyi polling station yasiyiwa.